This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 26/2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne15455 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutinzwa paindanet pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedzaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri, varugare gumbo, vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutaura vakamirira chikwata che vaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri, varugare gumbo, vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Vagumbo nevamwe vavo vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, vaDidmus Mutasa nevamwe, vanonzi vari kurongawo kuumba bato ravo idzva rinonzi People First. Ngatinzwei hurukuru yataita navagumbo pamusoro pezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ndinofunga vanhu vanenge vari right, pfungwa dzavo dzinenge dziri right, nokuti mavonero atiri kuita isu vamwe uye kuti uku kwatanga tiri kwatakabva kwatakadzingwa uye kuti hakuna chiripo, nyange wanga uchida kuti tikuda tingataurirana, hapana nzira yekutaurirana nokuti ava vane pfungwa dzavo, uye kuti tifunge kuti tikakwanisa kushanda navo ivo vachiti ivo taida kudzika vakuru, taida kuvauraya, tiri korapi kude treason, witchcraft, zvinorema. Isu pfungwa dzedu ndezvokuti tinofanira kunge tiri vanhu vanodzosera Zimbabwe payanga iri kare, patinenge tichinzwanana, patinenge tichishanda tese, patinenge tichiti tiri makomboredzi kana kuti mwana wevhu. Tinofanira kunge tiri musociety inofariwa, isingagusiwi nokuteverana usiku nedzimotokara nei zviri kuitika, nokuti vanhu vanoita zvokuti tiri muhondo izvo takasundunguka.
Saka zvii zvamuri kuronga kana kuti zvamuri kuita?
Tina maplans atinawo atiri kuweka nawo iko zvino kuitira kuti tiidze kubudisa Zimbabwe yakanaka yokuti vanhu vanokwanisa kushanda panhu pamwe. Saka ndingati isu feeling yedu ndeyekuti vanhu vezera redu furizizisu vana vagumbo navana Mutasa navamwe vakada takura munyaya dzamatongerwo enyika. Saka tiri kuti isu tinofanira kunge tichiaccepta successive plan, nokuti isu tinofanira kupa vana tsvimbo vaende mberi neZimbabwe. Yes, takagwa tikabudirira tikaudza nyika, hatiko zvino yava nhambo yokuti vadiki vachitora havo, asi kuti isu savakuru tinofanira kuudza kuti tivabatsire kuti vatore zvakanaka zvisina musindo. Saka ndidzo pfungwa dzatinadzo isu.
Kune vamwe vari kutiwo ivo vamuri kubata navo hapasi kurakidza kunge pari kushandwa pamwe chete, asi kuti munhu ari kungozvimirirawo pache zvake. Kune inonzi People First haisi kuoneka ine vanhu varipo kunze kwavagumbo navamutasa. Mungajekesa ipapo?
Vari raiti vanhu vanotaura izvozvo, nokuti tingati vachiruvu kune an evidence iripo uncertainty iripo usataita isisi kuzvino zvekuti tiri ku prepare kuti tigadzirire kuti tizobuda nomusangano wedu ende tinoda kuti kana tova kubuda nomusangano yesi isu savakuru tirenge tiripo hedu director zvimwe zvinhu asi tinenge tichida kuti vana vadiki new faces tiuye kumusangano asi tinofanira kuti tidevelope mechanism yokuudza vanhu haikona kuti ndongoapoinda anybody hatingandaroka tikadaro tadzokera kuodhizaniye kungoapoinda vanhu madiro isu hatindi kuita kuapoinda vanhu toda kuti vanhu vashangwe navanhu saka ndozvadhileya vanhu vanofunga kuti hatiri kutsva kana kuti hatizivi zvatiri kuita kana kuti tinoziva zvatiri kuita asi toda kuita zvinhu in such a manner yekutiko vanhu vanoona kuti vanhu vaita zvinhu negwara rakanaka hatidi kuripita mamistakes atakaita tichiri kuzanupf toda kuti zvatakuita isuizvi zvive zvinhu zvitsva zvinotinetsa tiri kudhibheta nokudhibheta chaiyoyo kuti toita here sezvo zvakati tiita kana toita zvitsva saka vanhu ndingangoti kuvanhu vezimbabwe tirevo chichi patinoidza kugadzirisa zvinhu
pane nyayawo yekutsakatika kwemurwiri wekodzero vaitai dzamara munoona sei nyaya yavadzamara nemabatirwo airi kuitwa nehurumende
tine urombo zvikuru nekutsakatika kana kudhisapia kwavadzamara zvakaitika kuna dzamara zvakanga zvoitika kuna vabhasiketi hazisi zvinhu zvitsva hazisi zvinhu zvitsva zvinhu zvinogwadza zvikuru kuti isu tawana rusununguko tava kushanda sokuti tiri muhondo tava kuyuza matactics ataiuza muhondo aizvona smithi and so on handivi kuti zvinhu zviri zvinhu zvakanaka tinofanira kuti tirespekte upenyu hwomunhu sanctity of life ndivo patinopesana isusu navakoma navo toda kuti muzvize ipapo kuti zvavanoita hazvisiri zvinhu zvinopa unhu isu hatitenderani nazvo ende tine urombo nezvakaitika even muzanup f imomo hakuna unofara vese vari kutya
vanga vari vaive mutauriri wezanup f vakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vari parunhare muHarare nestudio 7 mukuru wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitres vamavelas kumalo vanoti havaone gurukota idzva rekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuvere vachipedza uori pamwe nenyaya dzekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba sezvo matambudziko aya achibva mubato ravo rezanup f ngatinzwei hurukuru yataita navakumalo pamusoro penyaya iyi
tinotambira munzira mbiri sekutanga takufara chose musure mekuti vachombo vakambenge vaine chigaro venge vagarisa vaakuita kunge ivo chigaro ichi ndecheumambo chiya chekuti munhu anozobva kana achinge afa asi neimwe nzirawo tichitarisa vakasukuwere hatina kunyatsofara kuti vakasukuwere ndiye munhu akakodzera nekuti takamboona zvakamboitwa navakasukuwere vari kuministry of youth zvakare izvozvizvi vakasukuwere vamushandiri wemusangano kana kuti vatingati political commissar wemusangano uri kutonga wezanu pf saka izvi tinoziva zvazvinoreva kana vachinge vachinongedzwa kuti ndovaaminista velocal government vatsva
totarisawo kuti vari kuvimbisa kuparadza nyaya dzakaita seuori nedzekutengeswa kwenzvimbo dzekanzuro neanganzi pachirungu maland barons zvimwe zvezvinhu zvamava muchichemawo nazvo imi sesangano rechitrust munoti
ipapo tinoona kuvimbisa uku kwavakasukuwere kuri kungotaurawo zvako kwemunhu agara mune zvematongerwo enyika aakuziva matricks mune zvematongerwo enyika nokuti vakasukuwere tichiona ivo vachiti vanopedza dambudziko remaland barons dambudziko iri muHarare rakatangwa nemusangano wavo wezanup f wavanova ivo ndivo political commissar vemusangano uyu saka kuti tivimbe nezviri kutaurwa navakasukuwere kuti vakakwanisa kupedza dambudziko iri iro riri dambudziko riri kubuda kana kuti rakabva mumba mavo nezanup f mavanobuda tiri kuona ipapo kuri kubatana kumeso kunenge kuchiitika then panyaya yecorruption yavari kuvimbisa zvakare kuti vachapedza tinoona zvakare corruption ari mwana azvarwa Mumoka iro riri netete moka rezanu PF.
Avanga wari mkuru wechitungwiza Residence Trust wa Mavela Skumalo wari parunari kuchitungwiza kwa Karen Studio 7. Musika we Zimbabwe International Book Fair uri kuparurwa muHarare mangwana kusvika musi wa 1 Nyamavhuvhu. Vanyori vachichema chema nedambudziko remakoronyera kana kuti piracy vari kuba zvinyorwa zvavo nemabasa avo. Gore rino chirongwa ichi chiri pasi pedingindira rinoti Growing the Knowledge Economy through Research, Writing, Publishing and Reading. Mavelas Mhlanganya uye we Studio 7 abata sachigaro we Zimbabwe International Book Fair vaobei bvute kuti tinzwe zvavakaronga gore rino.
Munyarikani wekunze atanga aripo anezvota Bogoya ari kubva kuTanzania. Zvino vamwe vakavamba Book Fair yakatanga makore makumi maviri nematatu apfuura. So kimi anokosha zvikuru achataura pahurikuro yendaba ichange iripo mande muchipiri. Gurukota rehurumende rinooneka nezvibazi reprimary nesecondary vatanga varipo ndivo vachapita guest of honor wedu vakatibvurira nemazvo chinanga chiri cheBook Fair musi wemande zvakare.
Mungati zvimhinga mpinyi zvipi zviri kusangana navananyanduri nevanyori vemabhuku zvamuchange muchizeya pagungano iri?
Zvimhinga mpinyi zvihombe chekutanga kunyanya munyika yedu takatarisana muZimbabwe munomu inyaya hombe yekudiwa kuri kuitwa ungwari unonerwa mapepa yavanoti piracy yechirungu. Kune mbavha dzakungoti paangofunga akaona munhu akaita njere dzake achinyora zvinyorwa anongotora ongoenda pakona akutanga kutoti ndakuita mari nazvo. Ndo zvakadaro izvozvo hazviti kukurudzirwa munyika, pane mitemo inobatsira. Asi vanyori vari kushungudzika kwazvo bhozi. Izvozvi zvindo zviri kuita kuti vanyori vagunun'une, vanyori vaite varombo nekuda kwekuti vanhu vari kuba zvinhu zvavasiriwo vakazvitanga nazvo. Ndo imwe nyaya itange ichizeyiwa.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaobei bvute vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguwe yatino kuendesai kuna Blessing Zulu kwa anu tipa churongwa chesuno sangana neve chidiki muupenyu wavo.
Tinokutambira ini mufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Netsai Stole vanogara iwo kumaruva ekuvheneka kuchipinge South Hook. Muzvare Stole vanombobata-batawo nesangano replatform for youth development riri kuchipinge South ikoko. Tinokutambira ini mufaro pano pa Studio 7 muzvare Stole. Aiwa, isu tiri nani. Totanga nekuti muzvare Stole, mungatiudza kuti kuvheneka uko kuchipinge South, ndeapi mabasa amuri kuitawo semadzimai kuti munge muchibatsirana?
Kuchipinge South kune anonzi maeka. Mumaeka umu vanhukadzi havasi kukwanisa kuita dhisiseja nenyaya yekaucha yetinoku kuti vanhu vachiri kutevedzera kaucha yekuti vanhukadzi havana simba, saka hadzisi kukwanisa kuita dhisiseja. Saka panachatiri kuita izvo mumaprojekt zvinongoda leadership yevanhu rimwe chete chete.
Mungatsanangura kuti chii chaizvo chinonzi maeka?
Ndingati tumunga tidiki twakapiwa vanhu pakauya kambani inonzi BNCO kuchipinge kunoku ikateramu. Ndingati instead yataiva nayo kunoku yataishandisa kurarama nayo. Saka yakabva yatora nezvayachizotemerana nevanhu kuti isavapa masmall areas ekuti variri. Aina kwanisa kuita saizvozvo, saka pakawanika maseka achatete maseka mashoma akapa vanhu. Sokuti vanhukadzi hapana wani akabhenefita kusanganisira sirikadzi nenherera.
Pamaeka apa panenge pachirimwa chii chaizvo?
Ivo vanenge vachitenga parimwe nzinde. Asi vanhu nekuda kwekuti vanhu kunokwanga vajaira kuri macash crop cotton vakumanikidzika kuti varimwe kunotarisirwa nemuridzi akatora plantation.
Muri kuti madzimai haana kuwana chouviri pazviri, saka muri kurarama sei?
Upenyu hwacho huri kutoonera munhu wese nekuti vanhukadzi vacho vakawanda ndivo vatina chavanoita, saka zvinenge zvaakutonesa. Ndopane zvekuti vamwe vaaekuti vasina varume vanenge vakuenda kumabhawa.
Muri kumbotaurawo here nehurumende kana vamiririri vemunzvimbo yenyu kuti vagadzirise dambudziko iri?
vamwe vamiriri tiri vashaya asi tineorganization inonzi platform for youth development trust ndeyo iri kuuya ichitibatsira kuti tinoita sei iri kuitudha maway forward yekuti tikwanisewo kutaurawo zviri kutinoita nekuti hatikwanisi kubudisa zviri pamwene pedu inyaya yekaucha yekuti tinenge tichingonzi vanhukadzi vanoteverwa pasi nguva zhinji.
Mune vechidiki here vasikana vana muzvare vakaita semi varimo muplatform for youth development vari kubatsirawo kana kuti varume chete vakati wandei?
Isusu tiri muorganization iyoyo takada kuti tizame kuzvibhalandisa kuti varume nevakadzi nhamba yavo inge vanhu, asi zviri kuita zviri kuchinja nekuti tiri kuonako kuti vanhukadzi tiri kuramba tichiwanda kuchidarika vanhurume, nekuti vanhukadzi vanenge vatiteerera, nekuti nyaya zvinhu zvatiri kuchibata zvinenge zvichibata kumadzimai, saka zvinenge zvatiita kuti tidraw attention yavo vakwanise kutiteerera pane zvese zvatinenge tichitaura.
Saka chamuri kuda kuti chinyatsoitwe kugadzirisa dambudziko iri poitwa sei?
Ndanga ndichifunga kuti kana zvaidziyana zvaikwanisa kuti government tikwanisewo kugara pasi nevanhu tichinge sauti vanhu votanga kuzivisawo marights, nekuti vanhukadzi vari kunoko havakwanisi kuziva marights avo kuti kana ndiri munhukadzi ndine kodzero yekutungamirira kana kuti ndine kodzero yekukwidza kana ndine kodzero yekuti ndinokwanisawo kuti ndipiwe pokurima. Havazivi marights avo pachavo ivo kuti vanozvimirira sei. Dei zvaibvira vaitanga kuisa vanhu vanokwanisa kuzivisa vanhu bindiro remutemo kutanga nemarights avo akavakoshera kuti vazokwanisa kuzvimirira mune ramangwana, nekuti dare zvino vari kudzvinyirirwa hapana chavanokwanisa kuita, nekuti vana mutape vakabhuku ndiwo anenge ane utungamiriri hwese, zvekuti ukatadza kuteerera ivo unobva wadzinga nzvimbo maunogara.
Ko imiwo sevechidiki muri kuita sei kubatsirana nemadzimai kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo?
Isusu takabatana neplatform for youth development trust, tinenge tichizama kudzidzisa kubva pasi kuenda pamusoro zvishoma nezvishoma kuti madzimai kunyanya akwanise kunzwisisa kodzero dzavo, nekubatsiranawo kuti tingaita maprojekti here kuti vakadzi ava vasina pekurima kana kuti vakasirwa vasina zvavanoita vawane zvavanoita kuitira kuti mabasa akaipa aiteereri, nekuti vakupesera vakuenda kumabhawa nekushayiwa chekuita kuti vawane kurarama sezvemunda vanenge vasina havakwanisi kuendesa vana chikoro. Saka muna sesekrifaiza upenyu hwake kuzvinani hanoendeni kubhawa kuti mwana wangu aende chikoro kana kuti ndidi.
Saka imi mune chigaro chipi muplatform for youth development?
Inini zvangu ndingangoti ndiri volunteer, nekuti haisati yava organization yakanyanyokukura iri ngotanga vakati tichingo volunteer ngoti tibatsirane kusimudzira nharaunda yedu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare netsai Sitole nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka, hai mune nezva rakanaka.
Manga makateerera kubva kuna muzvare netsai Sitole avo vanogara kunzvimbo yeVeneka kuChipinge South. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Ndoshuvirama dzangu dzakafa dai dziri pano dzichinoona nazo.
Manjaya Music.
What to them? Yo, coolie pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift to you.
My Instagram.
Yeah, bro.
Ndafadza my sister. Ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira bazita fadza vari bazita fadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Mafanzi angu eze andigandira ma waya waya. Ma waya waya. Pandino ima ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Mafanzi angu andigandira ma waya waya. Ma waya waya. Daiti njana ngandide. Jana ngandide. Nasi zwe tika zwega. Ini hani mborega. Mujazari rame gata pinda jomega. Jana ngandide.
Sezvanguva yedu yapera rakai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutauriri wedzaive nhengo dzezanu PF dzakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vanoti iye zvino yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.